chambuti chekutanga hapana zvinyuwani zvataona zvange zvisina kumbobvira zvataurwa hurumende yaelektwa kana kuti tawana minister munyuwani. Minister Mthuli akatanga kutaura pfungwa dzake achiratidza kuti vanhu vanofanira kusunga zvisimbe zvinhu zvichatiomei kune vanhu vakati wandei. Tingangoti ndizvo zvataona zvirimo mu 98-page document, 420 points. Tingatarisa kwekutanga apo anenge ambotira sekei nenyaya yekuti ari kutadza kutaura chokwadi, topa muenzaniso wokuti ari kuti ufumi hwenyika wasimukira kutanga kwegore kana kuti makore mairi, manamba zevanhu vari employed vakutosvika emillion and ari kuti izvi ari kuzviwana pamarecords enasa, that is the National Security Scheme. Asi vakawanda vanozviziva kuti manumbers enasa in the past 2 years we were at around 1.2 million. So haungati pa 1 million kune vanhu vakati wandei vawana mavasa, haungati ufumi hwenyika wasimuka. Saka tiri kuona kuti kana ungatanga nediagnosis isina kuti kwanei unopedzisira wapa prescription isiriyo. Chechipiri tiri kuona achitaura nenyaya yemamega deals ari kutaurwa haisi chokwadi kungonyepera vanhu kuti mangwana muchasimuka kune mari iri kuuya.
Ko, zvamungatiwo zvakanaka mubhajeti iri nokuti zvese hazvingabva zvangoipira vashandi?
Mareforms yehurumende pane zvinhu tingangoti zvinenge zvatinakei. Nyaya yekutokuvhisa maghosti workers, nyaya yekudimbura masalaries yevanhu vari pamusoro-soro, although havasi kutaura kuti vanosevha mari iyi ne5% ichatorerwa ma-government officials. Asi pakuzopa mavhoti kumaministries, tiri kuona kuti nyaya yesecurity ichiri kuendererwa pamberi ichisapotiwa. Asi zvimwe zvacho zvokuti tichaobserva kodzero dzevanhu inyaya dzatinonzwa zvichingotaurwa. Saka pachirungu tingangoti the test of the pudding is in the eating. Tichaona kuti zvavari kutaura zviri padocument vanozvikwanisa here kuzviimplimenta.
Ko, nyayawo yemitero, nokuti vamwe vari kuti mitero ichange ichibatsirwa vanhu inenge iri kuti kwirei, zvakafanana nekuti kudhiziri nekuparafinuku zvinonyanyoshandiswa nevarombo, munoti?
Nyaya yemitero tiri kuona kuti approach yavo kana kuti tarisiro yavo ndeyekuti vatorere vanhu mari instead kuti vape vanhu mari. Maybe inyaya yekuti vari kutsvaga mari yekureiza yekuti vakwanise kubhadhara zvavari kuda. Asi nyaya yakafana nemafuta aya, mafuels aya, ine effect yokuti ungangokwidza ine multiplying effect or ripple effect. Inoita kuti zvinhu zvese zvinoshanda zvinobva zvakwidzwa nenyaya yemafuta. Parafine inoshandiswa muindustry, parafine inoshandiswa kudzimba, fuel inoshandiswa pamamachines, inoshandiswa kufambiswa kwemotokari, itransport. Saka ungaisa tax ipapo unenge watokwidza mutengo yezvinhu zvese.